hungu Jonga mwana wa maitu kuungudza baba wedu weprovinsi akashaya akashayira ari pabasa akanga ari kuwadi 17 bindu ra south kubva yani memorial service yemwe wedu ainzi Stuart Muronzi vakangoti vachipedza kupa speech pamemorial service ipapo ndobva vakolapsa vakazofira munzira vakuendeswa kuchipatara chekwamupandira.
Chii chakakonzera kudonha kwavakaita uku?
Kuziva kwangu vachitata vakanga vane problemu yemwoyo yaingoita on and off kumashure. Ndichakanyatsoziva kuti musuru chii chakatsviga kuti chizosvika pakudaro.
Munhu anga agara mubato kwenguva yakadii vachitata?
Achitata vanga vagara ini kunyatsozivana navo ndakatotanga kuzivana navo 2008. Munhu akanga achida basa rake, munhu akaita musangano wake, havaishingaira chaizokushandira musangano wavo, vaishingaira chaizokushandira chenji.
Saka urongwa hwakamira sei pari nhasi vamene?
Chitunha chakatorwa nezuro chakarara kumba kwavo kuota fuzwa Harare. Nhasi vasimudzira kuuya kumusha kwavo vachicharara mumba zvakare panzvere Kwanyawa kubhindura chozoibva mangwana uko Kwanyawa kumusha kwavo uko.
Vasiya mhuri yakakura zvakadii?
Vana vasiya vana vanodarika 20. Unoziva semurume anogona kumira pagunza kurwisaizanipefu unonga utori murume chaiva uzoita murume womanga.
Imiwo sebato maharasikirwa zvakadii nekushaya kwavachitata?
Jonga mwana wamai unoziva kuti denga remba kana ranga rabviswa bango rimwe chete panosara pakatsekesa harizomira seizvozvo. Tarasikirwa zvakakura hozi batano kuko mukombera mwachima chemuzukuruti rwisemese kubvisa zanupiefu hapadi kushota wanga mashota zvinhu zvacho harizomira zvakanaka. Unoona kana mvura chaimo makabviswa munhu marangati waredhikadhi hamuzotamba munotamba muri demoralized. Awa anachitata awa ndo anatongogara wedu kuMDC vaakufa taakupinda mukenani. Ndinokumbira vanhu vazhinji kuti vauye vavezotikuta vedu yealliance nevese across the political divide vauye vazotibatsira kuigagamba redu reshanduko.
Vanovigwa nguva imangwana kwamataura dzokurai nzvimbo yavari kuvigirwa nenguva yavanovigwa?
Mangwana anoigwa kwanyava kwanzvere Zere village uchangosvika panyawa pamasoro imba yakanaka iri padzidzire pamasoro ipapo ndopamba pavachitate. Ndinodaira urongwa hwanyatsofamba zvakanaka before 12 noon vanenge vachivigwa.